vachitaurane Studio 7 vaPatson Patsanza vakabatwa nemhosva yekuwanikwa nemidziyo yakabiwa vanoti havabvumirani nechirongwa ichi. VaPatsanza vanoti urongwa uhu hauna kunaka nekuti mitemo yenyika mbiri idzi haifanani. Vaenderera mberi vachiti dzimwe mhosva dzinoendeserwa vanhu mukujeri muBotswana hadzisi mhosva muZimbabwe.
Handina zvachiremerera kuti munhu anonzi akunzwa Botswana uchinopikira kuZimbabwe, pakuti dzimwe mhosva dzinonzi mhosva muBotswana kumusi hadzisi mhosva. Mhosva inonzi hanzi wawanikwa une zvinhu zvinofungidzirwa zvakabiwa, asi zvinoti zvakabiwa ikana zvakadai, asi kwati wafungidzirwa and Zimbabwen is Zimbabwen, Zimbabwe dzemuZimbabwe, ari kufungidzirwa hanzi muBotswana kunzi hanzi imbavha. Izvo zvitazafana nendine mhosva yandikunzi foni yako tofungidza yakabiwa. Saka ndinzabaka mhosva nenyaya iyoyo inoiswa kuZimbabwe, ndinopikira Zimbabwe kuti Zimbabwe yaongese mhosva. Echipiri, kune mhosva dzakanyanyasungwa maZimbabwe kune ezekujamba bhodha. Ndapara mhosva kwauri, ndatadzira iwewe ndochinopanishwa nanhii asi ndatadzira. Kufunga kwangu nini handione ndirachinawo behind the whole idea.
Nokuda kwenzara inonzi yakapfunya chisero mumajere muZimbabwe, VaPatsanza vaudza Studio 7 kuti kudzoserwa kwevasungwa kuZimbabwe kwakafanana nekutongerwa rufu.
That agreement is obviously most of the well, the fact that someone is chosen to come and commit a most of Botswana, maybe ndingatoweya kuti ndakasungwa kundazei ndiona kurarama pane kuti aite mhosva kuZimbabwe, kuti azi kuti muZimbabwe anzi wapinda death trap, jere Zimbabwe death trap, apinda akapinda mujere Zimbabwe akusira imomo nezvirwere nenzara.
Chimwe chisungwa cheZimbabwe vamukuruleko Maseko vanoti urongwa hweBotswana neZimbabwe uhu hauna kunaka nokuda kwemamiriro akaita zvinhu kumusha. VaMaseko ava vane makore masere vari mujere reBotswana vanoti mapurisa nevachengeti vevasungwa venyika iyi vanobata vasungwa zvakanaka zvichienzaniswa nezvinoitika kumusha.
Handina problem navo, vanobata zvakanaka, havana sarudzi zvangofanana, chikafu nongopiwa zvakafanana, vatanisa namboona munhu asinambobata zvakanaka.
Asi mumwe musungwa anobva kuZimbabwe vamuncedisi Ndlovu vaudza Studio 7 kuti kudzoserwa kumusha kuri nani pane kupikira jeri kure nehama neshamwari. VaNjovu vanoti zviri nani kuti vadzoserwe kumusha nokuti vabereki veruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupika munyika iyi hazvina ruzivo rwekuti mabhanditi muBotswana.
Ei, raifi munomu aina kumira zvakanaka. Inini ndingafarira zvinjinji atingaenda tinobhanditira kumusha wetu. Hovo kunoku hativatirwi nezvinhu zvakawanda. Hatina mavhizitara anocheka munomu. Vabereki vedu havana mapasipoti okupinda munomu veuya veticheka munomu. Tiri kutambudzika muprison yeFrancis Town. Kumusha zviri nani pasina sikafu uri kumusha kwenu. Hangutize musha wako nekuti hapana sikafu. Zviri nani kuti tinosokora tiri kumba kwetu.
Nyanzi munyatso zvekuchengetwa kwevasungwa nemutemo vaCosmas Gotora vanoti kunze kwenzara urongwa uhu hwakanaka. VaGotora avo vanoshanda muBotswana vari gweta rakazvimirira vanoti vasungwa kuZimbabwe havana rubatsiro rwavanowana kubva kuhurumende yeBotswana panguva yavanenge vari mujeri.
Kana uri kuZimbabwe, Botswana is better in terms of resources. Yeah, you cannot get an access yekuti uningiregere uite education in Botswana. They don't allow that. They only allow their locals. Ehe, kuZimbabwe unogona kuenda kunoita izvozvo. Kana unga uchida kuita education in Zimbabwe, you can do that.
Vachitaura muparlamende yeBotswana mazuva mashoma apfuura, gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika iyi vashokati vakati nyika mbiri idzi dzava pachinhano chepamusorosoro muurongwa hwekuchinjana vasungwa vari kupika mumajere enyika mbiri idzi. Kunofungidzirwa kuti kune vasungwa zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu ezvizvarwa zvekune dzimwe nyika mumajere eBotswana, zvikamu makumi manomwe zviri zvizvarwa zveZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHaboroni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.